asi ndoziva mkoma kuti uri tsotsi mkoma uri tsotsi ndoziva uri tsotsi mkoma uri tsotsi ndoziva uri tsotsi mkoma uri tsotsi ndoziva swara uchasungwa irora uchaziva kuti mbamboma kwakashata swara uchasungwa irora uchaziva kuti jeri mkoma rakashata pachamo